Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gunyana 8 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave 210. Mumiriri wekuwadzana muparamende amaimire mumushayi vakashaya nezuro. Kanzuro yemasvingo yatangidza kufamba muZimba ichibhadharisa vagari mari dzemutero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave 210, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu vabata nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine 290 nevasere 7,298. Nezuro vanhu vanoita 182 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava 163 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. 18 vanonzi vakadzoka kubva kuSouth Africa, uye umwe chete achinzi akadzoka kubva kuSouth Sudan. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita 110, zvichitevera Bulawayo nevanhu 41 vafa nechirwere ichi. Kwozouya Manicaland ine vanhu 20 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine 455. Mumiriri wekuwadzana muparamende amai Miriam Mushai vari vebato reMDC Alliance vakashaya nezuro mupfuro Maneru. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vaudza Studio 7 kuti bato ravo rarasikirwa nemunhu ange achishanda nesimba uye anga akazvipira mukushandira vanhu. Amai Mushai vakatanga kusanzwa zvakanaka zvandarapfuura apo vakange vaenda kuHarare Magistrate Court kunopa rutsigiro kumutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala, avo vakange vari kumiswa pamberi pedare. Vasvachwayo vanoti amai Mushai vakaendeswa kuchipatara muHarare asi havana kumbozoita zvakanaka. Vanoti mhuri yaamai Mushai pamwe nebato ravo vachazivisa vanhu nhasi pamusoro pezvirongwa.
Mhuri yaZimbabwe yarasikwa negamba guru mai Miriam Mushai vashaika nhasi manheru ano kumuno muHarare. Tagamuchira mashoko kubva kumhuri vachitizivisa nezvaitika izvi. Mai Mushai vanga vari deputy secretary for policy and research vaigara mudare guru redu renational standing committee vachishanda vari ipapo kushanda zvakanyanya mukugadzira madhokumenti akawanda edu epati egwara redu munoziva kuti mapolicies edu zvino zviri zvifambi zvakanaka. Mai Mushai vanga vari MP kuKwadzana. Vaibata vana kuwadzana extension kwese kuzasuku vaishanda zvikuru necommunity yavo zvakanaka. Mabasa mazhinji vachataura vagari asi isusu leadership taenda maprograms avakawanda macommunity programs tichiona.
Amai Mushai vange vari munhu akadini mukushanda nevamwe vavo?
Mai Mushai tuzira chaisho se mavalues ebe social democracy. One of it is solidarity. Muna yoka kuti even kawaka tanga kurwara vikila pera ilo wanga waripa waina kusolidarity ya kukote ya urarako job scala ndoku waka ita problem waka dona waka sensu shupatara saka munu iti kana ushinga wangu wana nabu ziko ifa nilinda ifa longa yesu remember party baka kwezi wakuti wasumba waishika pa police station ngomirane wewe saka chikafu wewe saka wanda waka zori ukote waishika waka zori wakwara ya shuase always be there for people so taraski wane gamba redu sendisa lines taraski wane gamba redu swa na Zimbabwe ndo sata wikotoda mzoda wana toche machinita hiyo chifamera mberi semuri ya Zimbabwe
abo vange vari mtewenzeri wa mtauriri we MDC Alliance va Clifford Satwayo vari parunare kuharare ne Studio 7. Meya weguta remasingo va Colin Maboke nekanzuro yavo vaparura chirongwa chekufamba muzimba vachibhadharisa vagari mari dzemuchero. Vakawanda vanoti vari kukundikana kuenda kumahofisi ekanzuro kunobhadhara mitero vachityira kutapurirwa chirwere checovid-19. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Meya Maboke vati vatora danho iri sezvo kanzuro yavo kutadza kuita basa nekushaya mari.
Sekanzuro takatora danho rokuti tione kuti tikolekte mari kuvagari tichitawo kuteverera mudzimba. Izvi takazviitira nemhando nekuda kwemareasons maviri. Yokutanga tirikuona kuti vagari vamwe vari kutora dambudziko rokuti vafambe kuenda kumaadmin offices zedu nenyaya dzemalockdown regulations. Saka taona kuti zibeta kuti tinde mudzimba tikolekta mari umomo mudzimba. Chechipiri kana vanhu vakaita chikwereti chagari sacharebesa vanhu vanoteveregwa. Saka tiri kuona kuti tisati tavateverera vagari nokuvaendisa kumadebt collectors taona zvakakosha kuti isu tiite zvokutanga kuvateverera mudzimba tichivayeuchidza kuti tauya kuzokolekta mari yedu yamunoti all.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupi ravati vanotambira chirongwa ichi asi vakurudzira kanzuro kuti ishongedze vashandi vayo vachapinda mudzimba nezvipfeko zvokudzivirira COVID-19.
Isusu semura tinochigamuchira chirongwa ichi nekuti tine programu yatakaparira inonzi We Pay You Deliver. Naizvozvo kutivinga kwavari kuita mudzimba nguva ino yekuona musingafambiki kwakanaka chaizvo, asi tinokurudzirawo kanzuro kuti pana vachange vachifamba mudzimba ngavape PPE yakakwana nemasanitizer kuitira kuti vasaparure vagari chirwere ichi chekorona. Zvakarewo vameke short masystems avari kushandisa ekolekta mari anga ari transparent, huye ariwo ega anenge achishandiswa kuitira kuti vagari vasabirwe mari dzavo.
Asi vamwe vagari vanoti vanotyira kuti vakabhadhariswa mudzimba vanogona kubirwa mari dzavo nevashandi vekanzuro kana mamwe matsotsi anenge achizviti vashandi vekanzuro. Asi vamaboke vati hapana chekutya.
Aita mamezures akawanda yokutanga ndeyekuti ivo vashandi vedu pavachange vachienda kuvagari vachikolekta mari vakazvidzivirira here, vanopfeka zvakanaka here zvinoita kuti vasabatira chigwere checovid uyezve kuti vasapakurira futi chigwere checovid kuvagari. Chechipiri tine mamezures zvaatikaita pavashandi vedu kuti vasatipasawa nemukana wekuti pano unogona kuba mari yavanenge vakolekta. Chimwe chemamezures atikaita ndechekuti hakuna mugari anobhadhara mari iri kesha. Mari inobhadharwa pabhila kodhi rekukanzuro uyezve mari inoitwa zvokubhadharwa iri swipe. Hatisi kuda kuti tigamuchire kesh.
Nyaya yekuti vagari vakawanda vagari mudzimba nenyaya yekuedza kurwisa COVID-19 iri kupa kuti vashaye mari yekubhadhara mitero. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.
Mutsamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakashoropodza zvikuru kurwiswa kwakaitwa masoja kuChivhu nemugovera izvo zvakasiya musoja mumwe chete afa umwe achikuvara zvakaipisisa. VaMnangagwa vakataura mashoko aya neZuro apo vaitumira mashoko avo ekunyaradza mhuri yemusoja akaurayiwa Corporal Lawrence Mpanganyama pamwe chete nokutumirawo mashoko ekurudziro yekukurumidza kunaya kune mamwe masoja maviri vakakuvadzwa vari muchikwata ichi chakanga chichitsvaga varume vakauraya Corporal Mpanganyama. VaMnangagwa vatendawo zvikuru veruzhinji vakabatsira mukumhanyisa mauto aya kuchipatara vachiti zvinoratidza chido chikuru pamwe neruremekedzo rukuru kumauto nebasa guru ravanoita rekuchengetedza nyika. Vanoongorora zvematongero enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mashoko emutungamiri wenyika aya anokosha zvikuru uye zvakaitika kuChivhu zvinofanirwa kushoropodzwa zvakanyanya nevanhu vanoda runyararo munyika.
Ndingati mashoko avaMnangagwa pamusoro pechinzvimbo chekuChivhu mashoko anokosha zvikuru ekunyaradza mhuri yakasiyiwa uyewo nekutenda vanhu vakabatsira nekushoropodza chiitiko ichocho. Chokwadi ndechekuti hatingaiti nyika yekuti mauto mapurisa anongorwiswa vari pabasa vari muunifomu dzavo chinenge chayatingati failed state. So zvinhu zvakaitika kuChivhu zvinhu zvinofanira kuti zvishoropodzwe nemunhu wese anoda runyararo anoda kuti nyika igadzikane.
Tanzwawo vaMnangagwa vachitenda vana veZimbabwe vakabatsira mauto akakuwadzwa nekupfurwa aya. Zvii zvamungataura tichiona kuti nedzimwe nguva ukama hwevanhu veruzhinji nemauto unomboita kunga usina kunaka.
Semutungamiri wenyika ndozvinhu zvatinotarisira kuti vakurudzire unhu hwakanaka munyika, kubatsirana, kuyamurana, chema nevanochema, kufara nevanofara, batsira vanenge vari pakutambudzika. Ndozvinhu zvatinoda kuti tione kunyange panoitika tsaona mumigwagwa panzvimbo yekuti vanhu vaswere vachitora mapicture evanhu vanenge vakuvara. Vanhu ngavabatsire panenge paita dambudziko. Saka mashoko avo vaMnangagwa zvekare iwavo ndinoti mashoko akanaka ekukurudzira vanhu kuti kana pachinge paitika dambudziko ngatitorei action yekubatsira vanhu.
Tiri kunzwawo vaMaguhu kune vamwe vari kushoropodza kupfurwa nekuurayiwa kwakazoita varume vaviri vanonzi ndo vakarwisa mauto kuChivhu. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Chinoitika Jonga ndechekuti kune vanhu vanongoshoropodza kungoti vangonziwo vataura. Zvatakaverenga isu ndezvekuti chekutanga varume ava vaviri ava vakasvika vakangopfuura masoja aya ari papolice post ndobva vavatorera pfuti dzavo ndobva vatiza. Pakatumirwa inonzi reaction yemasoja nemapurisa yekunovabata kuti vavasunge. Zvinonzi izvo pavakangoona masoja achisvika ivo ndo vakatotanga kuridza futi. Saka handizivi kuti vaida here kuti masoja aya vatize kana kuti vasarende kana kuti vangomire kana kuti vamhanye kuedza kunovasunga ivo vari kuridza futi. Saka handioni zviri zvinhu zvine musoro kuti masoja mazhinji akadaro vanongomira vachipfurwa nemacriminals maviri. Ivo pavakaona kuti vakusungwa kana kuti vakomberedzwa nemauto vaifanira kunge vakasarenda vozviendesa kwavari vosungwa vangadaiko zvinezvi vari mutorongo. Saka handioni masoja aine dambudziko ravakakonzeresa ipapo asi kuti avo varume ava vakaita yatingati suicide.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviruma pepa nau anasi. Numa gumi zvinobva kumutungamiri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa zino tarisirwa kusvika munyika nhasi. Nhumwa idzi idzo dzinenge dzichitungamirwa nemunyori mukuru weAfrican National Congress Vaex Magashule dziri kupinda muZimbabwe kuzoita hurukuro dzekuona zviri kunetsa munyika. Chikwata ichi chinotarisirwa kusangana navaEmmerson Mnangagwa nevakuru vebato ravo pamwe chete nemamwe mapato anopikisa. Newsday rinoti kambani yeZimbabwe Alloy and Steel Company Zimasco yakabudisa vashandi vayo mudzimba dzekambani ichiti havana kubhadhara mari dzerent. Zimasco iyo yave mumaoko emachina inonzi yakadzinga vachembere vari pamudandegere avo vakange vakamirira mari dzavo dzavasati vapiwa. MuNewZimbabwe.com vaEmmerson Mnangagwa vanoyambira vanhu kuti hurumende yavo ichashandisa masimba ayo zvine mutsindo pavanhu vanorwisa masoja nemapurisa emunyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Namukasei Studio 7. Ndikutaura ndiri pano paJobeki ndine baba chocolate. Hurumende yemuZimbabwe yatinyatara zvakawanda. Asi chandinotenda ndechekusunga vanhu vari kuita huri munyika, kusanganisira yemeya weHarare angave yeBiti Gomba uyu. Munhu aindibhohwa zvisingaitei. Pese pakataurira pasocial media kana panews, anzi pisai mari, bhadharai mari tiupe mvura yakachena. Hakuna munhu wemudhisi anotaura nyaya yemari muZimbabwe. Mari hamuna, hurumende ngaivopa nosevhisi. Ndinotenda naJakobho Mafuma akaiswa. Aiwa, ngaaratidza kuti basa acharikona. Pamberi nekusungwa nhu ari kutaura, zvina basa kuti ndiwe ZANU PF kana ndiwe MDC. Wese ari kutaura ngaasungwe, ndinotenda.
Mamukasi Yoshimariro Studio 7. Nokutendai nechirongwa chamunotipa mazuva ose. Inini ndinoitwa Mukoma Sorti, ndiri paGwanda. Ndinoda kutaurawo nenyaya yaMonzora. Monzora uri kuita izvi usafunga kuti pane anokuvhotera. Uri kupedzawo nguva yako. Tozoenda kuna mbuya wenhingirina wezita kubisira chipupa. Izvezvi maziso edu tose atarisana newe. Ukaita zvawakaita wakatibira vhoti yedu ichipa mavhoti yedu kuna Mnangagwa. Izvezvi wakuda kupa mavhoti yedu zvakare kuna Monzo. Vanhu vatakavhotera vakuvako vabvisa ekuti iri chinhu. Kana uripo hapana ari kunoenda kunovhota, hapana mavhoti etsupiti tatendi.
Studio 7 tinoti mamuka, mamuka sei zvenyu. Tinotenda muchitipa mukana. Ndida kumbokoment hangu panhau yemasoja, kumasoja akaurayiwa pachivhayo. Zvedu chiitiko ichi hachina kunaka renhau yekuti tinounza kusagadzikana munyika. Asi apa ndakaona kuti mapurisa emuZimbabwe kana kuti sekuriti yemuZimbabwe yakaratidza kuti ndeye muZimbabwe. Asi tinodzoka futi kune rumwe rutivi. Kosei nhau yanaJohana Mamombe nanhasi investigation dzacho dzisiri kuenderera mberi? CID zviri kudurira kuti iri kufeina here kana kuti nekuti apa vanhu vakabatsirwa kuChivhu, vanhu vakaurayira vanhu kuChivhu vakanobatsirwa Bhowera. Tasa distance iripo pabazi yakati rebei. Asi apa zvanaJohana Mamombe futi ukada kutsvaga nhau yacho itoratidza kuti mapurisa hapana chavari kuziva. Saka zvabva zvangoburitsa pachena kuti urongwa hwava Mnangagwa. Ndatenda hangu paStudio 7.
Ndinokuchungamidzai nemufaro vashamarari nevateereri veStudio 7. Ndaida kutaura maonero angu pane vanhu avo vaviri vaurayiwa nemasoja nemapurisa. Vanga vasingafaniki kuvauraya. Zvavaifanira kuita vanhu ava vaifanira kundomiswa pamberi pematare vechibvunzurudzwa. Zvinoonekwa nenyika dzose kuti Zimbabwe muno utongi hwejechete, kwete kuti munhu auraya naye anourayiwawo. Ukoko kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Zvavaifanira kuita vaifanira kumiswa pamberi pematare, ruzhinji rwese rwuchiona kuti chokwadi munhu anotongwa nemutongo wake unoenderana nemhosva yake yaanenge apara, kwete kuuraya. Apa hurumende yatadza, ndokunonzi kutadza ukoko.
magadi vashamarari vestudio 7 ana mukoma jonga nana mukoma wanda apo ana sisi mavela sifana yauye ni vamwe vose vashamarari vestudio 7 nevatereri vestudio 7 havana mubadi awa akawa zvavo izvi zvanondotaura zvekurotomoka izvozvi zvichaizvi ngausade kuti taurire zviro zvisikashandi chiro tanzi matare muzimbabwe akazvimirira chichichichi ngausati taurire zviro zvisikashandi chiro akude kude kunyepe kude kutaure kuti hazi paiye akazvimirira panhasi unoni kuti anhu azozi ngaaburitse nenyaya yesouth africa iri kutumire nhume dzayo muzimbabwe muno ngausati taurire zviro zvisikashandi chiro mubadi ngauziye zvokugare pasi mubadi atidi anhu anouye kuvhurumuka pastudio 7 apa kuti taurire zviro zvisikashandi chiro ende musaunza anhu akaita sana mugwadi anotaure zviro zvinotorwadze mwoyo zviro zvinonyangadza zviro anhu anga akagariswa mujere nguva yesei nechi aigarisirwe muchacho hatitochioni kuti aigarisirwe nhasi uno wobudiswa wotozi kwai hopo rinononga kuti abve kushandire zviro zvakwe zvinomuita kuti basa rioneke ende mberi nekuti uone kuwanawo mari yekuti uone kuraramise mhuri dzako mugwadi ngausade kuti taurire zviro zvisikashandi chiro ngaunyarare zviya ndatenda hangu ndina musimo
izvo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai, 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 mure Zimbabwe. Tinokoka timpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection na 8pm manerwano. Mchirongwa cha nasi, tirikuzanya zvekuparara zvakanyanya kuita chirwere checoronavirus munyika. Icho parizvi chabata vanhu vanodarika zviuru zvinomwe. Tichange tichiongorora zvekare nyaya yekuvhurwa kwezvikoro musi wa14 Gunyana. Mure Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa che The Connection na 8pm manerwano. Muineni Mike Hove.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vatemera zvirango pamuchuchusi mukuru weInternational Criminal Court amai Fatou Bensouda nevamwe vachuchusi vavo vatatu vachiti havasi kuda kunzwa nezvekutongeswa kwemauto eAmerica akarwa kuAfghanistan. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti International Criminal Court inoshandwa nenyanzvi mune zvemutemo uye yakatozivisa kare kuti haisi kudzokera sure panyaya iyi asi vanoti zvichaomera International Criminal Court kubudirira munyaya iyi sezvo America isiri nhengo yeInternational Criminal Court pamwe chete nenyika dzakaita seSyria, Russia neChina. Pamwe chete neIsrael.
Ane pfungwa muAmerica dzekuti mauto ekuAmerica haatongwe kunze kweAmerica. America ndiyo ine mauto akawandisisa ari kune dzimwe nyika. Saka pfungwa dziri kunoku kuAmerica ndedzekuti kana mauto aitumirwa kunyika kwadzinotumirwa ikoko, chese chavanenge waita wakapara mhosva. Hawatongwe kunyika izvozvo ba. Saka zvinonzi kana pane ane mhosva yemauto ekuAmerica anofanira kuiunza kunoku kuAmerica. Pane nyaya zhinji dzakaitika kuIraqi, kuAfghanistan, kune mauto ekuAmerica akapara mhosva asi haatongwe ikoko.
Iyo America inotambira basa reICC here sedzimwe nyika.
America haiteedze baICC. Inofunga kuti ICC haina kodzero rekutonga mauto ekuAmerica. Chimwe chinhu neICC ndechekuti wanhu wenyika yako wanotongwa neICC kana nyika yako yakanyora chibvumirano yakabvuma kuti wanhu wekwenyu vachatongwa nekuICC. Saka America haina haisiri inonzi signatory basignatory munhu akabvuma kuti hongu tabvuma kuti vanhu wekunyika kwedu kana vapara mhosva vanotongwa nekuICC.
ICC inoonekwa sei?
ICC inoonekwa sebato rinonetsa wanoku Israel rino supporta wanoku Palestine saka kana uri bato rinodaro kunoku kwaverga azvibvumidzwe ba ngekuti bato re ICC rakataurawo zvekuti mauto eku Israel akapara mboswa ku Palestine wanofanira kutongoze kare izozo ICC iri kuinvestigata mauto eku Israel saka izozo rakashatirisa America.
Munofungei nezvakaitwa nava Pompeo izvi?
Chete zvakaitwa ne America na Secretary of State zvakabva zvaenda kure. In the past kupanana President Obama newamwe America yanga zvainowanzoita ndezvekuti inoenda nerwesere yosangana newatungamiri kavatu veku ICC yochitiyo yochiona nzvimbira yekugadzirisa nyaya iyoyo sezvakaitika kumauto ekulebanon ekuamerica pavakaurayiwa wapresident Reagan wakati zvatichaita nezvekuti tichapa mari yehama dzevanhu vekulebanon vakaurayiwa ndo zvanga zvichiitwa ndo inonzi diplomacy yaitwa nemamwe vatungamiri vekuamerica kunoku izvi zvazvoitwa zvino ndechekutangisisa chaizvo zvokunzira zvokuita masanctions kune vatungamiri vekuicc
zvaitwa neamerica izvi hazvibvisi here chimiro cheicc zvekuti dzimwe nyika dzichazorambawo kuteerera zvinobva kwairiri
iyo america yacho america yanhasi haina chimiro chakakura panyika dzese dzepasi panapa saka zvaitwa neamerica kune ICC zvakafanana nezvimwe zvinhu zvinoshorokedzana zvakaitwa neamerica kueurope ka handifunge kuti chimiro cheamerica chatodzika chiri pasi iye zvino nyaya yeicc isati yabuda chimiro cheamerica chachatodzika pasi pasi chaizvo
munoona sekuti iyo ICC pane zvaingatya here ikadzokera shure nenyaya iyi
ICC inowanzokumira pa inonzi professionalism vanozviitiwo tiri maprofessionals prosecutor general weku ICC mudzimai anobva kuafrica saka akamira achiti handizochinja ba ndo basa redu ndo zvinodiwa neprofession yedu kana pane munhu ane kutsutsumwa neimwe nyika anofanira kuenda kuicc chichazonesa kuicc ndechekuti mauto ekuamerica angatongwe pasi peicc ngekuti america haina kusaina chibvumirano ba neicc ndo chichanetsa ichocho
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kupennsylvania muno muamerica nestudio 7 kujerera muimbi uyu Thomas Mapfumo tozvireva kutiko mukanya zvinoita sekuti mubvunzo wenyu hausati wapindurwa nanhasi nezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vane 210 mumiriri wekuwadzana muparamende amai Miriam Mushai vakashaya nezuro ganzuru yemasvingo yatangisa kufamba mudzimba ichibhadharisa vagari mari dzemuchero tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvo dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka